Chitsauko 26. Aya ndiwa aiva mapoka evarindi vepamagedhi. KwaKora kwaiva naMesheremia mwanakomana waKore wekuvanakomana vaAsafi. Mesheremia aiva nevanakomana ava. Zekaria ndiaiva dangwe, Jedhiaeri ari wechipiri, Zebadhia ari wechitatu, Jatinieri ari wechina, Eramu ari wechishanu, Jehohanani ari wechisix, Eriehoenai ari wechiseven. Obed Edomu aiva nevanakomana ava. Shemaya ndiaiva dangwe, Jehozabad ari wechipiri, Joa ari wechitatu, Sakari ari wechina, Netaneri ari wechishanu, Amieri ari wechisix, Isakari ari wechiseven, uye Peuretai ari wechi8. Nekuti Mwari akamukomborera. Mwanakomana wake Shemaya akabereka vanakomana vakanga vari vatongi veimba yababa vavo, nekuti vaiva varume vaiva nesimba vaivimbwa navo. Vanakomana vaShemaya vaiva Otini, Refaeri, Obed naErizabad, uye hama dzake Erihu naSemakia dzaivawo varume vaivimbwa navo. Vese ava vaiva vekuvanakomana vaObed Edomu. Ivo nevanakomana vavo nehama dzavo vaiva varume vaivimbwa navo vakakodzera kushumira, uye vaiva 62 vekwaObed Edomu. Mesheremia aiva nevanakomana nehama dzake varume 18 vaivimbwa navo. Hosa wekuvanakomana vaMerari aiva nevanakomana. Shimri ndiaiva mukuru, nekuti baba vake vakamugadza kuti ave mukuru wavo, kunyange zvazvo akanga asiri dangwe. Hirikia ari wechipiri, Tebaria ari wechitatu, Zekaria ari wechina. Vanakomana vese vaHosa kubatanidza nehama dzake dzese vaiva 13. Pamapoka aya evarindi vepamagedhi, vakuru vavo vaiva nemabasa sezvakanga zvakangoitawo hama dzavo kuti vashumire paimba yaJehovha. Saka vakakanda mijenya pasinei nekukura kwedzimba dzemadzibaba avo kuti vave nemagedhi ekurinda. Mujenya wekumabvazuva wakabva wabuda uri waSheremia. Vakakanda mijenya kuti vaone kwaizoenda mwanakomana wake Zekaria, chipanga mazano aiva neungwaru, mugove wake ukabuda uri wekuchamhembe. WaObed Edomu waiva kumaudzanyemba, uye vanakomana vake vakanzi vashandire kumatura. WaShupimu naHosa waiva kumavirira pedyo negedhi reShareketi, pedyo nemugwagwa mukuru unokwidza kumusoro. Rimwe boka revarindi riri kudivi rekuno, rimwe riri kune rimwe divi. Kumabvazuva kwaiva nevarevhi 6, kuchamhembe kuine varevhi vana zuva rimwe nerimwe, uye kumaodzanyemba kwaiva nevarevhi vana zuva rimwe nerimwe, uye pamatura paiva nevaviri vaviri. Kunzvimbo yaiva nedenga yaiva kumavirira kwaiva nevarevhi vana pamugwagwa mukuru, uye vaviri panzvimbo yaiva nedenga. Aya ndiwo akanga ari mapoka evarindi vepamagedhi vekuvanakomana vaKora nevekuvaMerari. KuvaRevhi, Ahija ndiaiona nezvemaichengeterwa pfuma yeimba yaMwari wechokwadi, nemaichengeterwa pfuma yezvinhu zvakatsveneswa. Pavanakomana vaRadhani, kureva vanakomana vemwana wekwaGeshoni, paiva naJehieri uyo aiva mumwe wevakuru vedzimba dzemadzibaba ekwaRadhani, uye vanakomana vaJehieri, Zetamu nehama yake Joeri. Ndivo vaiona nezvemaichengeterwa pfuma yeimba yaJehovha. KuvaAmramu nevaIzihari nevaHebroni nevaUzieri, Shebueri mwanakomana waGeshomu mwanakomana waMozisi aiva mutungamiriri aiona nezvematura. Kuhama dzake kwaEriezeri kwaiva nemwanakomana wake Rehabhia, mwanakomana wake Jeshaya, mwanakomana wake Joramu, mwanakomana wake Zikri, uye mwanakomana wake Sheromoti. Sheromoti uyu nehama dzake ndivo vaiona nezve mese maichengeterwa pfuma yezvinhu zvakatsveneswa zvakanga zvatsveneswa namambo Davhidhi nevakuru vedzimba dzemadzibaba nevakuru vezviuru nevemazana nevakuru veuto. Vakanga vatsvenesa zvinhu zvaibva kuhondo nezvakanga zvapambwa kuti vagadziridze imba yaJehovha. Uyewo paiva nezvese zvakanga zvatsveneswa nemuoni Samueri naSauro mwanakomana waKishi naAbineri mwanakomana waNeri naJoabhi mwanakomana waZeruya. Chinhu chese chaitsveneswa nemunhu chaiswa mumaoko aSheromiti neEhama dzake. Pava Izihari, Kenania nevanakomana vake havana kupiwa basa paimba yaMwari asi vakagadzwa kuva vatungamiriri nevatongi muIsraeri. Pava Hebroni, Ashabhia nehama dzake varume 1700 vaivimbwa navo vaitungamirira vaIsraeri munharaunda yekumavirira kwaJodhani pabasa rese raJehovha nebasa ramambo. Pava Hebroni, Jerija ndiaiva mukuru. Mugore rechi40 rekutonga kwaDhavhidhi, pakati pavo pakatsvagwa varume vaiva nesimba uye vakashinga, vachibva vawanikwa muJazeri yaiva muGiriedhi. Hama dzake dzaiva varume 2700 vaivimbwa navo, vari vakuru vedzimba dzemadzibaba. Saka mambo Dhavhidhi akavagadza kuti vatungamirire vaRubheni, vaGadhi nehafu yedzinza revanhu vekwaManase pazvinhu zvese zvaiva nechekuita naMwari wechokwadi nezvaiva nechekuita namambo.